Manyere uyo ange ari pastendi yeMDCT arova mushure mekutora mufananidzo weimwe motokari yange ichidarika pastendi iyi ine number plate yange yakanyorwa kuti RG Mugabe. Vange vachityaira motokari iyi yerudzi rweChrysler ine ruvara rutsvuku vaEfraim Chizola vabva vaburuka motokari mavo ndokutanga kurova Manyere. Manyere audza Studio 7 kuti ange ari kutora mufananidzo yezvange zvichiitika pashow apo arowa.
Ndaona moto yange yakanyorwa kunzi RG iri number plate. Saka nzimutapo wenhau ndatora picture ndichitarisa kuti ndikutora zvinhu zviri kuitika mushow, but muridza kuti anonzi Zola abva mhanyisa moto yake ndaunditsika pabva achindithiretera kuti ndobva kunyudza. Kune vakawanda vakatofa nenyaya idzidzidzi, but munhu wacho munhu wezanupf ende vatoziva vakabudisa mamakadzi avavo vakanzi freelance journalist kuti mazanupf. Mumwe wacho akatopfekwa kiti zanupf akanzi kenias tofukidze.
Chizola ange ave kuda kupinza Manyere motokari make nechisimba asi azodzorwa nevamwe vake vange vakapfeka mbatya dzezanu pf. Manyere abva asungwa nemapurisa uye hapana chikonzero change chapiwa kuti ainge ari kupomerwa mhosva yei. Zvichakadaro mumwe mukuru mubazi revechidiki muMDCT mudunhu reHarare vaJeff Chaitezvi vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vange vari kufarira zvinyorwa zvegwaro remutemo yeMDC kana kuti mapolicy documents. Vatiwo vange vachida kuva nhengo dzebato iri vange vari kupiwa makadhi pachena. VaChaitezvi vati mutungamiri webato ravo vamogenzvangirai vanotarisirwa kushanyira stand iyi mangwana.
500 chava chikuru chavari kuda imanifesto nemapolisi zvedu ndokunyanya zvo zvavari kuda nemamembership cards emdc yatirikupa mahara panzvimbo ine tirikupa mahara for free nemunhu wesari kukura nepanapa.
Mutungamiri wenyika varobert Mugabe vanotarisirwa kuvhura show zviri pamutemo mangwana. Mutevedzeri wemukuru wezimbabwe agricultural society vaivan craig vaudza studio 7 kuti show yegore rino yafamba zvakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe dzapfuura.
Kare maiti show ichipera taisa vanhu vane mabhurumi nemutsvairi wakutsvaira kuklina kuti mangwana inge yakachena, asi iko zvino tangu vari kupfudzwa hapana kapepa kauri kuona hapana yakachena zvekuti aiwa show iri kunakidza. Tozoti isusu kumastands every day paunosvika pastendi unoona yakachinja, irikuita kunge yatotanga show musi iwoyo, zvichireva kuti vanhu vari kuratidzira zvinhu havasi kuneta. Vari kutiwo pavanenge vapedza show nhasi mangwana makuseniseni wobva uyogadzirisa gadzirisa kuti vanhu vasvike pakaita sei pakanaka.
VaCraig vati vanotarisira uwandu hwevanhu kukwira kutanga mangwana uye vatotanga kupa mubayiro kuvarimi vakakunda nhasi. Vakawana mubayiro yepamusoro ndivo vachapiwa mubayiro yavo navamugabe mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.